vari kukwikwidza musarudzo dzemiriri wedare reparamende kubikita south vaenergy mutodi vari kupomerwa mhosva yekukanganisa musangano weTCCC pabaradzano apo vanonzi vasikane vechidiki vebato ravo vakabudisa futi ndokuridzira vanhu izvo zvaita kuti vamwe vatsigiri vabve vatiza pamusangano uyu mumwe wevatsigiri vanga vari pamusangano uyu vajohn mupanduki vaudza studio 7 kuti vatsigiri vavo vapindwa nekusvika kukuru apo futi yaridzwa
ya itokwari tiri kuno kubaradzwana kutanship vamutodi vauya nevanhu vavo vezanpf vanhu ndokutya vachidzi vedu vetipusi vanga vatopandaka vaenda saka izvi
izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mubato retipusi mumasvingo vagodfrey madzikanda
kana vachiri kutaura kuti musaro wavanhu vanenge vakatovaudza kudhara kuti kati mukanzwa ndati handiwe musaro wavanhu tiri kureva kuti rovai vanhu nokuti zvinorevei kuti munhu angaridza pfuti iko zvinonzi asati asungwa
vamadzikanda vati bato ravo razokwanisa kuendera mberi nemusangano wavo asi vachitaura nestudio 7 vamutodi varamba kuti ndivo vakonzera mbiri zvonga iyi
pandasvika paya ndichiteera kuti ndione kuti chii chaitika kuna dhraivha nemota yake ndopataona vanhu vetCCC vaunganidza matombo murwi wematombo mugiraundi ravanga vachiti kwakumhanya kuya kurodhi kwataa takamira pavambotanga vapfuura mota yadhraivha ndokuuya kwakutanga kupfuura mota dzese dzadziri paconvoy yedu tada kuti titaure kuti musadaro chii chamakuita taona kuti havasi kana kutomboterera kana kuita sei tatiza tichibva ipapo
vaendera mberi vachitiwo
patazokaruka vatova paindaneti paita sei paita violence zanup f yaita violence ivo varivo vatora matombo vakarova mota dzedu dzezanvarova mota yegd6 yedu yanga yakatakura hupfu rukuita kurufu nekuwadisenda saka tashaya kuti zvinoreva chii kuti vari kuda here kuti vatanishe zita rezanup f vari kuda here kutanisha zita rangu iri samp aspiring mp kana kuti vari kuda kuedza kuti vatanishe the whole electoral process
mutauriri wezanup f masvingo vapepukati wewe varamba kuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga
saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo isu hatishungurudzi vanhu purezidendi vedu vanotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu
asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recrisis in zimbabwe coalition vablessing vabva vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa pachena
chiitiko chaitika muzuva ranhasi chinoratidza kuti nyika yedu haisati yagadzirira kana kuti haisati yave redi kuti tiite sarudzo dziri munyararo uye sarudzo dzichekerere
mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati vati vange vasati vanzwa nyaya iyi
I need to check near the provincial command yekumasvingo
kukanganiswa kwemusangano uyu kunouya apo nezuro bato reTCCC rakarambidzwa kuitwa musangano munhandare yetsovani kuchiredzi uye nhasi mapurisa arambidza bato iri kuita mumwe musangano webato iri kwachiri growth point mapurisa ari kuti pane zvirongwa zvehurumende zvinenge zvichiitwa pedyo nepanenge pachida kuitwa musangano yeTCCC ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba